Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechipiri, gumiguru 12, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvozvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
NPF ndomaitiro ayo vari kutya kutalaizi ikuzikana kumaruwa ndosaka vaita mapurisa nemasoja nemaiteza kuti vavhare maroadblock avawanisa kupfuura vanhu and vari vakushandisa violence kuita mamiting edu but isusu natizomiri nemaprogram edu tinoenda mberi.
MDC Alliance inoti mapurisa nevatsigiri vezanu PF vamboedza zvakare kuvhiringidza misangano yavo kumasvingo nhasi.
Zvino ini nhangu ndazviona sekuona kwangu pakandotanga kutaurwa kuti kuri kuuya UN rapatwa ndakatoziva kuti opposition pane chichaita kuti iite relevance kuti wazikanwe kuti waripo.
Asi zanu PF iri kuramba mashoko aya. America inoti kunyange paine kunetsana nehurumende yeZimbabwe munyaya dzezvematongerwo enyika iri kuenderera mberi nekubatsira vanhu vemunyika munyaya dzeutano nezvimwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vanhu vafa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mana nevatatu kana kuti 4643. Asi pane vari kunzi vakafa vakaziviswa nezuro ava vamwe vashanu vanonzi vakafira kudzimba muHarare pakati pa3 kusvika 8 gumiguru. Vanhu makumi manomwe nevapfumbamwe vakabatwawo nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho vave zviuru zana nemakumi matatu nechimwe zvine mazana masere nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 131,875. Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro vanhu mamiriyoni matatu nezviuru zana nemakumi manomwe nezvitanhatu zvine mazana manomwe nemakumi mana nevanomwe vainge vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vainge vabayiwa kaviri sezvinokurudzirwa vakanga vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mana negumi nezvinomwe nemazana mana nemakumi mana nevaviri kana kuti 2,417,442. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Vatsigiri vebato rezanu PF kwachivi pamwe nemapurisa vari kupomerwa mhosva yekuedza kurambidza mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance vaNelson Chamisa kuita misangano mudunhu iri. Vatsigiri vezanu PF vanonzi vavhara migwagwa nematombo nematanda kuti vachamisa vasadarike. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachamisa vambomiswa kwenguva yakareba nevatsigiri ava pamwe nemapurisa vachirambidzwa kupinda pachevi Growth Point pavanga vachida kuita musangano pamwe nepazvitoro zvepamhandamawe, asi vazokwanisa kupinda apo vechidiki vemusangano wavo vauya neuwandu hwavo vakabvisa matombo nematanda mumugwagwa. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaGift Ostalos avo vari kufamba navachamisa vati vari kushungurudzwa zvikuru nemapurisa pamwe nevatsigiri vezanupf kwachivi.
Vari kutaubhuruka maprogramu pandiwa tiri pachii zanu PF ndomaitiro ayo vari kutya kuti laizi iri kuzikana kumaruwa ndosaka vaisa mapurisa nemasoja nemaiteza kuti vavhare maroadblock avawandisa kupfuura vanhu and vari da kushandisa violence kumita mamiting yetu pati susu.
Nezuro, vatsigiri MTC Alliance vakawanda vakuvara, varohwana kutemwa nematombo nevatsigiri ZANU-PF, kusanganisa vaimbo vakanzela Ward 5, vadhanyo mberi kunashe, avo vakamiswa basa nerimwe bandiko reMDCT.
Akatiba kuya, tina kuzati vanhu vei, takanombopuwa kuti sirudzi je here, tiona drilling here, tiri kwa kunomhinda yaya. Kuti sirudzi je, saka we drive, patasika pavari chapirozoona kai.
Vanoona nezvematongerwo enyika vakazvimirira masvingo vamasimba gonese vanoti kurambidzwa kuri kuitwa vashamisa kupinda maruva kunoratidza kuti vane mukurumbira unovhundusa bato reZANU-PF.
Mapurisa nemamwe mapazi ehurumende anoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vari muhomwe yeZANU-PF nokuti ZANU-PF inoziva kuti vashamisa ndivo chete vane mukana wakakura wokukwidza vaemarson Mnangagwa zvakasimba uye vaine mukana wokukunda musarudzo dza2023.
Gweta rakazvimirira masvingo vaomeni mafa vanoti mutemo uri kushandiswa zvisina kuenzana sezvo mamwe mapato ari kubvumidza kuita misangano nemapurisa asi veMDC Alliance vachirambidzwa.
Semagweta hatizvitarisi sevagari zvekuti vashamisa nekuti zvinokutadzai zvekuti iyo political ground remuZimbabwe harisi level harina kutsetseka rakarerekera divi rimwe. Mapurisa achita basa asina divi raanotsigira vari kutadza zviva pachena kumasvingo kuti vane divi ravakarerekera zvakare avo vari kudemonstrata o vari kunzi vari kudemonstrata vari kutakidzira vekumaruva avo hationese kuti mademonstrations acho avari kuita iwavo kuti akaapuruvhiwa here nepamutemo kumapurisa kana asina kuapuruvhiwa pane vasungwa here.
Mutauriri wemapurisa masvingo inspector kuda kwashe Dewa vati vanga vasingakwanisi kutaura nestudio 7 sezvo vanga vari pane ruzha vakati tizofona asi vanga vasingasabatiki. Asi mumwe wechidiki mubato reZANU-PF masvingo Muzvare Princess Ushende Baba uyo ari kuratidzirawo achiti zvirango zvibviswe anoti haasi kuita mhirizhonga asi vari kuratidza kurwadzwa kwavari kuita nekutambura nenyaya yezvirango izvi. Asi veMDC Alliance vanoti kutambura munyika kuri kukonzerwa nehori kubiwa kwemari munyika uye kutadza kutungamirira kwakanaka kuri kuitwa nebato riri kutonga reZANU-PF kwete zvirango. Vashamisa vanoti vachiri budu remasvingo umwe vachashanyira maruva akasiyana-siyana vachisangana nevatsigiri vavo vachinzwa pfungwa dzavo munyaya dzezvematongero enyika pamwe nemamiriro akaita upenyu mumaruva. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro vakafanobata chigaro chekufambiswa kwemabasa mubato reZANU-PF vaPatrick Chinamasa varamba mashoko ekuti vatsigiri vavo ndo vari kuvhiringidza vachamisa kuita misangano yavo.
Nyaya ndinonzwa ngechekuti opposition leader uyu akazvimanikidza kuti address wanhu vasi kuda kumuteerera. Munhu ane mvumo yekuramba kuteerera kana iwo kangoda kutaura neni. Ndine mvumo yekuti handidi kutaura newe, handiri kuteerera izvouri kutaura. Munhu ane mvumo. Zvino opposition leader akazvimanikidza kuti titeererei chete kusvika vanhu vashatirwa. Zvino inini hangu ndazviona sekuona kwangu pakandotanga kutaurwa kuti kuri kuuya UN rapatwa, ndakatoziva kuti opposition pane chaichaita kuti iite relevance, kuti wazikani kuti waripo end kuti wanongedze kuti hurumende yakati zvekunyepa.
Vachinamasa vatiwo pari zvino zvinonetsa kuti vataure nezvemhirizhonga iri mubato mavo umo makasungwa nhengo makumi maviri dzikamiswa pamberi pedare nezuro mushure mekukuwadzana dzichirwa pamisangano yekutsvaga rutsigiro musarudzo dzemubato iri.
Hainyatsi kubuda mushona pamutare. Pane zvakaitika kwamutare zvehovhiyo yakaitika kwamutare hatisati tatambira chokwadi kuti chii chakaitika. Ndichibvunza bvunzawo wakanga uripo panenge pari kubuda kusiyana kutaura kunopangidza kuti maonero acho akanga asiri amwe chete. Naizvozvo panyaya iyi ndinomirira kunzwa kuti yanyaya iri kumapurisa ngekuti kana pakaitika hovhio mapurisa aripo ndinonzwa kuti pakasungwa vanhu zvichadaira manje kuti nyaya iyi inosara iri yekumapurisa in fact zvingangodai zvakanaka kuti tisakomende on that because mapurisa ndowaakubata nyaya yacho
mhirizhonga mubato rezanu pf iri kuitikawo matunhu akawanda kusanganisira Harare nemashonaland west America muZimbabwe anoti kunyange paine kunetsana pakati penyika mbiri idzi munyaya dzezvematongerwo enyika America iri kuenderera mberi nekuita zvirongwa zvekubatsira vana veZimbabwe munyaya dzezveutano nezvimwe rumwe rubatsiro ruri kuitwa neAmerica ichishanda nekanzuro yeHarare iri kuona mari inobva kuhomwe yemutungamiri wenyika yeAmerica yePresident Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR homwe iyi yakanangana nekubatsira vanorarama nechirwere cheHIV AIDS Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekushanyira imwe klinika yekanzuru iri kudziva rasekwa yerujeko iyo iri kubatsirwa pasi pechirongwa chePEPFAR vakafa nobata chigaro chemiriri weAmerica muZimbabwe vaThomas Hastings vatiwo kunyange hazvo ukama hweZimbabwe neAmerica husina kumira zvakanaka nyika mbiri idzi dziri kushanda zvakanaka kune zveutano senzira yekusimudzira upenyu hweveruzhinji.
Yes, I'm happy to say that although the U.S. government and the government of Zimbabwe have some differences, those differences really do not get in the way of the health assistance that we provide. There's been tremendous stability from my government in support for PEPFAR and the fight against
HIV/AIDS.
Vanga vakamirira mukuru wezveutano muguta reHarare, Dr. Michael Vere. Vati rubatsiro rwabatsira vakawanda munyika.
Tinowanawozve rutsigiro nyaya dzekuita netinoti viral load testing mapatients edu anenge ari pamushonga wemaARV. Tinowanawozve rubatsiro panhau dzetechnology. Pane yatinoti EHR electronic health record PEPFAR inotibatsira kuti tikwanise kurekoda vanhu wadi vatine tichiona kuai.
Kirinika yerujeko inobatsira vagari vanodarika zviuru makumi masere nezvisere nemazana maviri nemakumi manomwe neumwe vanobva munzvimbo dzinogara vazhinji dzakaita sedziva rasekwa nedzimwewo. Vavhere vatiwo pasi pechirongwa ichi America iri kubetserawo kanzuro yeHarare nevamwe vashandi vezveutano.
Kuzvinezvi tine manesi anoshanda kuclinic weHIV.
VaHastings vati vanofarira zvakanyanya nekuona kuti rubatsiro rwuri kupiwa nenyika yavo rwuri kubatsira mukuchengetedza utano. Pasi pechirongwa chePEPFAR, America inoti icharamba ichibatsira Zimbabwe kurwisa chirwere cheHIV and AIDS kuburikidza nekupa nyika madhora ekuAmerica mamiriyoni mazana maviri ane matatu achashandiswa mumwedzi gumi nemuviri kusimudzira nyaya dzezveutano. America inoti kubva muna 2006 patanga chirongwa chePEPFAR munyika Zimbabwe yabatsirwa nemadhora ekuAmerica 1.1 billion. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vanomirira vakaremara vanoti hurumende inofanira kuona kuti zviri mugwaro reNational Disability Policy zvatevedzerwa kuitira kuti vakaremara vakwanise kurarama upenyu hwakafanana nevamwe vanhu vose. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Anore National Disability Expo iro riri kuitwa paGweru Sports Club muguta reGweru rapinda muzuva rechipiri nhasi. Masangano akasiyana-siyana nechekuita nevakaremara achiratidza mabasa anoita. Muzvare Elisa Raengai, avanoye murongi wemabasa, musangano reFederation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe, kana kuti FODPZ, vati vanofara kuti hurumende yakaparura gwaro reNational Disability Policy muna chikumi gore rino. vati izvi hazvifanirwe kungogumira pamapepa asi kuti zvinofanirwa kuzadzikiswa nezviito kuitira kuti upenyu hwevakaremara husimukire.
Zvinonzi vana vakaremara vose kubva kuECD kusvika kuuniversity iko zvino vachitevedzera chisungo chiripo cheNational Disability Policy vakufanira kunge vachiwana dzidzo pachena. Hazvisi zvinhu zvatanga kuitwa nemhaka yekuti policy iyi yakalaunchwa muna June. Handi munoziva kuti zvinhu zvifambe hunge pane mari resources hunge pane mari. Saka tiri kutarisira kuti national budget ya 2022 ndio ichasanganisira ichabatsira kuti zvinhu zvakadai zviitike. Asi kunyangwe police sati yavapo hurumende yanga ichingobatsira zvikuru vana vari mumatertiary vanga vachingono register ku Department of Social Development.
Muzvarira vengai vati vanofara kuti pave nebazi rakazvimirira rega rinoona nezvevakaremara pasi pegurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu vachiti izvi zvinobatsira kuti zvinhu zvakasiyana siyana zvinonetsa vakaremara zvigadziriswe. Amai Lucy Ankomo ndiwo mukuru wesangano rinoshanda rakazvimirira rega reWiz Ear. Sangano iri rinobatsira kurapa pamwe nekuwanisa zvinobatsira matsi. Amai Ngomo vati gungano reNational Disability Expo rinobatsira kuti veruzhinji vawane ruzivo pamusoro pemabasa anoitwa nemasangano akaita seavo.
Tine only about 15 ENT specialists the whole of Zimbabwe. Saka mukavatarisa vazhinji vacho vari kuHarare. Saka kureva kuti mumbuya vangu vari kwabushuku kana kwamuzarabani kana kwachi havakwanisikwa namaservices iwo. Saka isu as an organization zvatinoita takafanana nebridge takunotora uyo akazvidzidzira neari kuda service tovaisa pamwe chete ndozvatinoita. Tinowanzoita futi tinopa mahearing aids nekugadzira tinoti maemods. Tese organization yega muZimbabwe ine lab inogadzira maemods iwayo.
Ambuya Lucy Avandira vane makore makumi manomwe nemaviri nemumwe wevanhu vauya pagungano iri uye vane muzukuru wavo vane makore gumi uye ano uhwere hwecerebral palsy uye vati vauya kuti vawane kutanga batsirika sei.
Tiri kutoonawo kuti vanhu vane matambudziko akawanda saka zvinoitawo kuti munhu uite sokudzikisawo hana yako.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kuvhura gungano iri zviri pamutemo mangwana. Ndakamirira Studio 7 Mugweru ndini kudzanai Musengi.
Zimbabwe nezuro yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child. Chinangwa chezuva iri ndechekukurudzira kuti kodzero dzemwanasikana dziremekedzwe uye masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika anoti hurumende inofanira kumisa nyaya yekurodzwa kwevanasikana vasati vabva zera. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mike Hove weStudio 7 abata Dr. Chido Dziva Chikwari vanorwirawo kodzero dzevanasikana.
Isusu tinoziva kuti vana vechidiki vari kuita zvepabonde. Teenage pregnancies munguva yelockdown akawedzera. Kune evidence nehomboo iri kubuda kuti HIV vechidiki iri kutapurirana zvakanyanya. So iyoyi evidence yekuratidza kuti vana vari kuita nezvepabonde. Asi munyika muno Zimbabwe chinhu chinotarisirwa pasi. Vana vezera iroro havatarisirwi vanofanira kunge vachiita zvepabonde. Uyezve mutemo unotaura kuti zvoni kana mwana achida kubatsa kuwana maservices sezvauri kutaura anofanira kuenda nemubereki. Asi tinongoziva kuti inyaya yakaoma kutanga nyange ini nezera rangu kuti nditange nyaya iyoyo yepabonde nembereki wangu chinhu chakaoma. So mutemo watinawo chaunoita ndechekuti kana mwana asingakwanisi kutaura nemubereki chaachaita ndechekuti achaenda achinoita zvepabonde nerweseri asina macommodities aya anobatsira kuti adzivirire. Hakwanise kuwana makondomu, hakwanise kutaura nemubereki, so anoita bonde asina kudzivirira zvomuwedzera risk yekubata utachona hweHIV, risk yekubata maSTIs nerisk yekubata pamwiri. Mutemo wedu hausi kubatsira padambudziko ratinaro.
Dambudziko iri idambudziko riri kuendera mberi richiitika munyika. Tichitarisa nyaya yemutemo uripo, zvii zvikaitwa mukugadzirisa dambudziko?
Sevanhu vanoshanda mune zveutano tovana kutarisa kuti mutemo watinawo uri kubatsira here vana vechidiki. Kana taongorora ipapo tichiona kuti data ratinaro yekuti vana vari kuidhaudha vari kuita zvakati nezvakati nemutemo watiri kuita zviri kurengana here. Kana taona kuti hazvisi kurengana, tiri kufanira kutsvaga nzvimbo nenzira yekuti tibatsire vana vechidiki vari kusangana nematambudziko atataura. Sevabereki, chandokurudzira ndechekuti tinofanira kunge tikwanisa kutaura nevana vedu nenyaya dzepabonde, tichivarayirawo kuvaratidza kuti hongu chatinenge tichida ndechekuti mwana wechidiki azvichengete asaite zvepabonde, asi kune vamwe vari kuzviita vanofanira kushandisa nzira dzekudzivirira.
Dr. Chido Dziva Chikwari, nyanzvi munyaya dzehutano, vanga vari parunare naMike Hove weStudio 7 vari muHarare. Iye zvino tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Vanamuzvina bhizimusi vekusouth Africa vakaputsirwa zvinhu panguva yekuratidzira mwedzi mitatu yadarika vanoti vachiri kutatarika kuti vatange kushanda zvakanaka. Vanhu vakaputsa zvivakwa nekuba kubva muzvitoro munyika iyi zvichitevera kusungwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaJacob Zuma. Hurumende yakavimbisa kupa vemabhizimusi ava mari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 billion rand, asi vakawanda muSoweto vanoti havana chavakawana. Izvi zvinonzi nevamwe zvichakanganisa bato riri kutonga reANC kutsvaga rutsigiro musarudzo dzemusuwa 1 mbudzi. Vanoona nezvemamiriro ekunze muAmerica vari kuyambira kuti svondo rino mune dzimwe nzvimbo dziri pakati penyika kunenge kuine mafashamo emvura nedutu mupengo remhepo. Nemusi wesvondo kuOklahoma, mafashamo emvura anonzi akaunza zvivhuramabwe zvakakura zvikuru, kunyange hazvo pasina vanhu vari kunzi vakafa kana kukuvara, asi zvivakwa zvakawanda zvakaparadzwa nechivhuramabwe ichi. Mvura ine mheni inonzi yakanayawo zvakasimba kunzvimbo dzakaita seArkansas, Kansas, Missouri neTexas. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevemabhizimusi vanoti urongwa hwebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe pamwe nehurumende hwekuedza kudzikamisa mutengo wemari yekunze pamusika mutema kuburikidza nekutora matanho akasiyana-siyana hwakanaka chose, asi hunoshanda chete kana hurumende pache zvayo ichibudawo pachena kwete kungopomera vamwe mhosva. Izvo zvinotevera musangano wakaitwa nezuro pakati pebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, makurukota ehurumende pamwe nevemabhizimusi wekuzeya pamwe nekutsvaga nzira dzekugadzirisa dambudziko remari yekunze iro rinonzi ndiro rave kukonzeresa kukwira kwemitengo yezvinhu zvakawanda munyika. Imwe yenyanzvi idzi vamasimba kuchera avanoshanda vakazvimirira vanoti hurumende inofanirwa kunge isingangoona zidanda riri muziso revamwe, asi iyo iine zvayowo zvairi kuhwandisa.
Danho rakatorwa nehurumende rinoona riri danho rakakosha uye riri danho rakanaka rekuti vasangane nevemabhanga nevanotengesa vemabhizinesi, asi ndinoona sekuti idanho ranga risina kubudirirana pachena mukati, hurumende ichipomera vamwe vanhu vese ichitadza kuona kuti iri kuona zvibinge zviri mumaziso evamwe isingaone zvigutsa zviri mumaziso ayo. Nekuti ivo vari kutaura kuti auction iri kushanda, asi munhu akawana mari paauction zviri kumutorera mwedzi miviri nechidimbo kuti mari iyoyo inge ichisvika kwaari.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanotiwo mazhinji ematanho akawiriranwa pamusangano wane zuro uyu matanho akakosha zvekuti akashandiswa nemazvo anogona kubatsira kuti pave nekugadzikana munyika.
Maondo rangu ine matanho awiriranwa pakati pebhanga reReserve Bank nevemabhizimusi, mazhinji acho matanho akakosha uye akaimplimentwa anogona kubatsira kuti pave nestability munyika in terms of kukira kwezvinhu uye in terms of foreign currency market, misika yekutengeserana mari yekunze.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vaimbotungamira sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vaJohn Mufukare vane maonero akasiyana navachitambara navakuchera, sezvo vachiti hapana chitsva pane zvakasungwa pamusangano uyu.
Izvi zviri kutaurwa pastatement iyi zvunhu zvagara zvichingotaurwa makore nemakore akapera. Tinoramba tichingoona chinhu chimwe chete ichocho, madifferent business sectors vachitaura kuti tichaita izvi zvakazodaiwo, tichazoita izvi zvakazodaiwo. Hurumendewo pachayo ichipromisawo kuti tichazoitawo izvi zvakazodaiwo, tichazoitawo izvi zvakazodaiwo. Asi chinozoshamisa ndechekuti pakupera kwezvese hapana chinoitika.
Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi, Professor Gift Mugano, avanoti
zvavakawirirana hazvino zvinozivikanwa, zvisikadi kugara pasi. Ingadai Reserve Bank rigare pasi nemabhizinesi kuti ivaudze kuti tichaclear backlog yaakutora ma15 weeks yemari isi kubhadharwa iforeign currency vanenge vapuwa pa-auction system. Inofanira kungobhadhara ka mabacklog iwaya nekungoti vanhu vatsvaga mari pa-auction system vopuwa nenguva, right? Zvimwe zvavakawirirana zvekuti vemabhizinesi ndava sacharge mapurice marets neblack market havishandi kana foreign currency isiri available.
Dr. Chitambara vanoti chikuru chinofanirwa kugadziriswa nebhanga guru renyika nekukasika kugutsa musika wemari yekunze kuburikidza nekuupa mari inokwanira kuitira kuti vanenge vatenga mari ikoko vasamirire kwenguva ndefu.
Makaona demand yeforeign currency yakanyanyisisa zvakanyanya, inosvika kuma 500 million pamwedzi wega wega, asi supply iri kusvika kuma 200 million. Saka pane mukaha iwo wakakura. Mukaha iwo madynamics aya edemand and supply anga asiri kuitwa fully reflected or incorporated in terms of nyaya dzeprice discovery paDutch auction market. Saka izvozvo zvakagadziriswawo zvakare zvinounza confidence, and confidence yakavepo zvaakuita kuti even mari imwe yanga iri kucirculata muinformal ipinde muofficial nekuti maretsa anenge aimprova.
Kunze kwekunge bhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe rawanisa musika wemari yekunze mari inokwanira, uko vemabhizimusi nevemabhanga vachiitawo bandiko ravo, dambudziko remusika mutema nekukwira kwemitengo yezvinhu richaramba riripo. Munhau dzemutambo. Mumutambo weWorld Cup Qatar 2022, Zimbabwe yakundwa zvekare 1-0 neGhana kunhandare yeNational Sports Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
MaWarriors arova 1-0 nemaBlack Stars ekuGhana mazuva matatu vachangobva kurohwa 3-1 nechikwata chimwe chetecho. Chibodzwa chabva kuna Thomas Partey pamugadzirirwa chasiya Zimbabwe iri mukuchema, Ghana ichipemberera kutora mapoints ese matatu kunze kwemusha. Mamiriro aita zvinhu aruratidza kuti maWarriors abuda makundano eWorld Cup aya kwasara mitambo miviri kuti mitambo yemagungano ipere. Mongorori wemutambo wenhabvu vaSimbai Mahachi vanoti vari kushaya kuti chii chaicho chapinda mumusha wemaWarriors.
Zimbabwe here, ndizemuchi munyama here, ishonga here kana chi asa zvarambe.
Nengo yeWarriors Friends Club vaPhilip Regede vanoti Zimbabwe ngaikanganwe zveWorld Cup izvi ishandise mitambo miviri yasara kugadzirira makundano eAFCON 2021 ayo ari kuitirwa kuCameroon. Munandira
akudiwa kuti tinge takagadzirira zvakasimba kuitira kuti tikwanise kuenda ikoko, because tikatadza kuita gadziriro dzedu nguva dzino ndione kumberi uko zvichizonomira azvo zvakatinake.
Muteveri weDynamos vaStanford Maweni vanoti zipa ngaiwedzere mazuva anomeni mapedza ari murairidzi wemaWarriors kusvika mafainari eAFCON apera.
Naisa vainyaya yekuti vadzinge mapedza nekutaura kwaqualify already mapedza akapinda chi maqualify anotanga.
Mumutambo wanhasi Zimbabwe yanga iine vatambi vayo vese vane mukurumbira kusanganisira Marvelous Nakamba, Brandon Galloway naJordan Zemura avo vanotambira kuEngland vasina kuuya kumutambo weSouth Africa pamusha nemhaka yemitemo yeCovid-19 yekuUnited Kingdom. Knowledge Musona naKama Billiard vanga varimowo zvekare munhandare nhasi asi vatadza kusandura zvinhu. Mitambo inotevera mugungano iri iriko mwedzi unotevera apo Zimbabwe iri kupedzisa neEthiopia neSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida utitumira tsamba mbosha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Muno kwanisa kunzwa na udzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soku isikati senda baku VOA ndebele.